Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 19, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 kumashanaland central nezuro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira vanhu kuti vaenderere mberi vachibayiwa nhomba munyika. Nyangwe poita matambudziko nedzimwe nhomba dzisati dzapinda hadzo munyika dzakaita seAstraZeneca neJohnson and Johnson. Vamwe vagari vemudonho remasvingo vokumbira hurumende kuti ibatsire kudzosa kumusha hama dzavo dzakaenda kunotsvaga mafuro manyoro kuMozambique, uko kwave nehondo mudunhu reCabo Delgado. Hurumende inoyambira varayiridzi vasiri kuenda kumabasa kuti vachanyimba mihoro yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 kumashanaland central nezuro. Izvi zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi hwave chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 1553. Vanhu makumi mashanu nevaviri kana kuti 52 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, zvichireva kuti vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira munyika gore rapera vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana manomwe nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 37,751. Vanhu gumi nevana kana kuti 14 vakapora kubva kuchirwere ichi, zvasiya vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvishanu negumi nepfumbamwe kana kuti 35,019. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nezana nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 1,179. Vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi vave zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nezvisere nemazana mashanu nemakumi masere nevatatu kana kuti 278,583. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana masere nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 35,863. Vamwe vagari vemudunhu remasvingo pamwe nemamwe matunhu munyika vane hama dzinoshandira mudunhu reCabo Delgado kuMozambique, uko kune hondo iri kukonzerwa nechikwata chinopfurikidza mwero chichiodyidzana neIslamic State kana kuti ISIS, vanoti vari kutyira upenyu hwehama dzavo dzakaenda kunoshanda kana kunotsvaga upoteri muMozambique. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusakadzikana muhana kwevakawanda masvingo iri kuuya apa chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanyasha mugwagwa vaishanda mudunhu rine upfumi hwezviwanikwa zvakaita semafuta redzimotikari negas reCabo Delgado chapondwa nevarwi veISIS masvondo maviri adarika. Vakawanda masvingo sikuru kuchiredzi kwakaganhurana neMozambique vanoti vane hama dzakawanda dziri muMozambique uye vave kugara vakabatirana mumaoko. Mumwe mugari wekwaMajange, amai Dokas Maruta, vane mwana anoshanda kudhorobha rePemba kudunhu reCabo Delgado vanoti vanogara vachityira mwana wavo kunyange vachigara vachitaura naye parunhare.
Pandakatohwa kuti uya umwe wakanzi wakapfurwa waakashayika nhaana hadzizogari zvakanaka, nyaya inonetsa ndeyekuti muno muZimbabwe medu vana havachawani mabasa. Saka vana vanotokoprefera kuti kana ndafa ndafa anenge asina chokubata, saka unogona hake kumbonibata apo naapo mwana wangu, asi ndinongogara ndakatotya.
izvi zvatsinirwawo navaCaleb Mambo ava nemunyina anoshandira kuPalma kwakapiswa nekugurwa vanhu misoro.
Ndine mufana wangu akaenda ikoko kuMozambique, akaenda ari under construction ari achiita zvokuvaka ariko. Saka pane nguva yakamboshayikwa, ashayikwa hadizi kutangongozwa vanhu vari kuna vanhu vari kupisiwa ikoko. Saka ini handizivi zvati chichiri kuiti. Saka izvozoka takazomuwana manje tikazotanga kutotaura naye paWhatsApp nechi, but ari kutaura kuti ari kutyira upenyu hwake. Hazvina kutombomira zvakanaka. Adainga hurumende yanga yatibatsirawo please, sure tabvisa vanhu vari ikoko tiona tichirasikirwa nehama dzakatowandei ikoko.
Munyori mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika Ambasada James Manzou mumashoko avakatura kuvatore venhau svondo rapera vakati hurumende iri kushanda nenyika yeMozambique pamwe nemakambani ikoko kuti iwane mazita evanhu vemuZimbabwe vari kushandira kwakamuka hondo uku kuti vabatsire. Vakurudzira vanhu munyika vane hama dziri kushayikwa mudunhu reCabo Delgado kunyanya kuguta rePalma kuti vabate bazi ravo. Mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development kuChipinge vaClaris Maduku vanoti vanhu vanogara pedo nemuganhu weMozambique kuChipinge vaakutyira kuti zvikwata izvi zviri kuita hondo zvichapedzera zvosvika munzvimbo dzavo.
Vanhu vazhinji vari kuraramba vari kubhodha vapindwa nekutya nekuti mukaona mararambiro atoita kuChipinge kuti neukama ngokuti kunenge kuchienda kuMozambique.
Vatungamiriri vesangano renyika dzekuchamhembe kweAfrica reSADC vakatenderana kuti vapindire vachibatsira Mozambique. Nyika yeSouth Africa yakatombotumira mauto ayo kunonunura zvarwa zvayo zvainge zvapindwa munjodzi nekuda kwehondo iyi. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Timba.
Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 akaita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chainge chiri kuCabo Delgado vaDomingos Manise.
Ndikukapa Delgado ndiko kune hondo, ndokune provinsi ine hondo. Saka musi ukakaitika hondo iyi yakapedzisira iyi ndanga ndiri kunzvimbo yacho kunonzi Palma. Tiri ikoko nebasa yekuti kudhiraivha. Saka takawanikidzwa nemazhete wa24 maafrii tichiri kushanda. Vakasvika vakati bata godzi taka tiri pabasa ndonguva vakatanga kuita se kuraya vanhu vakawandisa. Isu takatiza takapinda musango, takaita 1 week tiri musango. Saka taita 1 week tiri musango tanga tichinetsa inyaya yecommunication yanga isi pasina ndokonzeka vanhu vese vanga ri kutiza ka vaimhanyira musango. Vamwe vati vakapinda mumvura inini pachangu jachaizvo ndakaenda musango ndakaita 5 days ndisina kudya chinhu chinopisa. Saka ndairarama chete nezvinhu zvekutiwa ukwanisa kuona kana kuti mandioka kunoko inozi mandioka ka ndo unokwanisa kudya mbambaira. Saka kusvika ndakaona ndege ndo yakanditakura kubva kuPalma ndakazouya kuti kuPemba ndokapitali yacho yeprovinsi yeCabo Delgado. Saka izvozvo ndiri kunoko kuPemba kwacho ndiri kumirira hama kuti pamwe ndinogona kuuyawo ndoza ndatiza ndaenda kumakuti ndokumubvunza kwangu chaizvo.
Zvakamira zvakadaro mhuri iri kupi parizvino?
Mhuri dzakasara uku kakasara mukoma wangu nemukadzi wake ndo vakasara ikoko. Izvizvi ka vanotadza kubatana because mumwe wacho haana kana foni. Saka asina foni mumwe ane foni ka ari kuti ari kudzama kutsvaga vamwe vacho akavawana ndongovapinda se anokwanisa kuti vakwira ndege vauya kuPemba. Chinonetsa inyaya yekuti munhu akatiza kasina foni kuti mubata zvinonetsa.
Saka pari zvino munofunga kuti muchawana here hama dzenyu?
Ndini hangu because handisi kuziva kuti vamwe vacho vari vapenyu here kana kuti vakafa because vanhu vakawandisa ka vakakuwadzwa. Ndoti vakakubata vanhu vaya ka vanodimbura musoro. Saka vadimbura musoro ka vamwe vacho vari kuora musango, vamwe vacho vari kuzvigara pachavo. Saka zvinhu zvinoshandisa sterling because ka hatina imwe nzira yekuti ungaiti. Zvakatanga chete vanovhara kwese kwese hapana kwekutiza.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda here zviri ikoko?
Pane vamwe ndanga ndichitaura navo vekuZimbabwe vanga vachishanda chaizvo chaizvo ikoko kune gashi. Saka ini ndanga ndichidhiraivha ndiri kupi ndiri kuno kudistrict. Asi panzvimbo yacho kunonzi Afunjida pane varipo vekuZimbabwe varipo ndinotaura navo. Mumwe wacho akati ari kubva kubudiriro Muharare. Saka ndiye ndanga ndigara ndichitaura naye. Saka kubva musi wacho kusvika izvezvo handizivi kuti ari kupi, kuti ari mupenyu here kana kuti zvakamira sei.
Chizvarwa cheZimbabwe changa chiri kuCabo Delgado kuMozambique vaDomingos Manise vari parunhare muHarare naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Vaimbova kurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Undenge Vari pakati pevasungwa zviuru zvitatu vabuda mujeri mushure mekuregererwa nemutungamiri wenyika. Asi kunyangwe vamwe vasungwa vari kusunungurwa, bato reMDC Alliance rinoti harisi kufara nekubatwa kwenhengo dzaro dziri muusungwa, kusanganisira vakasungwa Svondo Rapera, vanoti vamunyaradzi Mafararikwa navalengwani Mavhunga, avanonzi vakatoshwa Svondo Rapera apo vainge vaenda kudare kwainge kuine mutevedzero wachachigaro webato iri vaJob Scholar, avanova gweta ravo zvakare. Vasikala vanoti varambidzwa kuona vaviri ava nhasi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rozvemitemo vadziyambi ziyambi kuri tinzwe kuti sei vasikala varambidzwa kuona vavari kumirira kana vatauriri vekumajeri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vasikala.
Nengo izvi dzakabviswa kuParentwa Hospital kwadzanga dzaitwa remanded to ne court mushure mokunge iwo vachiti kwakauya varume veState Security Agencies usiku kuma 11 dzepakati pousiku, apo vakanga vaida kuti vavabvute vavabudise muchipatara. VePrisons vakarambira zvikurusa kuti vasatora nokubvuta varume ava kuvabudise muchipatara, vachibva vavatizisa chimbi chimbi.
Saka varipi iko zvino?
Iko zvino vari kuremand prison, havasi kurapwa, havasi kudii, nokuti zviri kunzi mamedical reports avo avakanga vaongororwa nana chiremba paParentwa akangosiva kuParentwa sezvo vakabva ikoko zvakanga zviri zvechimbi chimbi.
Saka vari kurapwa here? Nekuti tiri kunzwa kakuti mumwe wacho meno mushonga waakadirwa kumeso uye zvinhu hazvina kumirira zvakanaka.
Sokutaura kwatiri kuita, hakuna dhokotera kana kuti chipatara chiri kuvatarisa. Iko zvino chaitika ndechekuti huma yalegwani Mavhunga yaite bota, nokuti zvinotaridza kuti asidi yaakadirwa yatsvakisa kuti huma yese ive bota, haichagoni kuti ibatike kana kuti kudii, nokuti ranguva bota roga zvokuti nyama inogona kudona nguva anytime.
Gweta vari nengwe MDC Alliance vaJob Scholar vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Misika yefodya yakavhurwa masvondo maviri apfuura, hurumende ichivimbisa kuti varimi vachabhadharwa nechimbi chimbi uye nemitengo inofadza. Asi izvi zvinonzi handizvo zviri kuitika sezvo varimi vakawanda vari kugunun'una vachiti vari kunonoka kubhadharwa. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi asina mufaro ndivarenius Chakanyuka vave nemakore 14 vachiri mafodya.
Tombati vhocha racho rabuda nhasi, sikedi mavhocha yabuda nhasi, sikedi mavhocha acho abuda wayo. Mune 3 days kuti mari inzi yapinda kuti kuakaunti. Anomona 3 days muchinzi mari yapinda kuakaunti, iyo mavhocha apinda nhasi. Unoita 3 days kuti wakagara kugarira kuti uwane mari yebhazi yekuti wakumba. No chikafu, no mvura, no toilet. Zvese vari kubvara. Mabhero acho ari kungotengwawo. Handitika murimi anenge asimo. Unongoziva kuti mabhero atengwa. Iwe uchako uri kungomirira chivhocha. Hauzivi kutengwa vhocha yako.
Mari dzacho ari kutibatira dzemapepa.
Handitika
vaenderera mberi vachiti varimi vari kutora nguva yakareba vasati vawana mari yavo. Izvo zvinowedzera mikana yavo yekubatwa nezvirwere zvakaita seCovid-19. VaNathan Shoti vekuMount Darwin vatiwo havasi kufara kuti zviri kutora nguva kuti vabhadharwe. Izvo zvinovapinza mumatambudziko sezvo vasina pekurara muHarare. Vati vanorara panze, izvo zvinoita kuti vasangane nematambudziko akawanda anosanganisira mbavha nepfambi.
Ndo vamwe vacho inozo vamwe vacho vanotizvikira vanhukadzi vayo vasinopfeka zvakakwana. Inozadza racho nejangi vanotitora sei varimi, varimi isu titori vanhu. Handitika tinotodawo kuti fojedu kana ichitengwa nenguva tobataenda kudzimba.
Mbuya Dzamara avo vanorima vari kumacheke vati zvinosuwisa kuti vanoshungurudzwa kumisika mushure mokuisa simba rakawanda vachiri mafodya.
Fodya riri kuisa foreign currency muno, abuse yacho haiti. Plus imwe chichemo, ngavati kana tauya kuno kutine mafodya edu mune maharimi gore rese anorima rimwe gore maharimi, ngavati tine mabhengi panapa, hatiti mazvinzwa.
Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria, vaudza Studio 7 kuti chikamu chesangano ravo chinoona nezvekurimwa kwefodya chakatovanyorera tsamba chichivadzivisa nezvematambudziko akatarisana nevarimi kumisika nedzimwe nzvimbo dzinotengeswa fodya.
Saka panoda kuti pachiitwa pfungwa dzekuti hurumende, CIMB, mafarmers association pamwe chete nemaflows kuri kuendeswa mafodya iyi nekumacontractors tigare pasi tiwirirane kuti chinofamba kumurimi chii.
Mukuru wekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya yeTIMB, Dr. Andrew Matibiri, vaudza Studio 7 kuti hazvifaniri kutora mazuva matatu murimi asati abhadharwa.
Tiri kuziva kuti pane kunonoka kwangu chiita kufamba kwemari kunyanya foreign currency pakati pemabhanks nemaflows. Saka ndofunga kuti zvinhu zvichagadziriswa nekurumi.
Pachikumbiro chekuti mabhanga avhure pamisika yefodya, vamatibhiri vati izvi hazvibvumidzwe pasi pemitemo yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Dr. Matibhiri vatiwo varimi vanofanirawo kurongeka nekutevedza zvese zvinodiwa kuti vasasangana nematambudziko kana kunonotswa pakutengeswa kwefodya yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM mufuro kusvika tishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 shortwave kHz. Hurumende iri kuyambira varayiridzi vasiri kuenda kumabasa pamwe neavo vari kuitisa zvidzidzo munguva dzavo vachibhadharisa mari kana kuti private lessons kuti vachanyimwa mihuro yavo kana kudzingwa mabasa. Gurukota redzidzo yepasi vaKaini Matema vaudza bepanhau reThe Herald kuti bazi ravo rave kuzoshandisa mutemo wekuti kunobhadharwa chete varayiridzi vari kuenda kumabasa vachinoshanda. VaMatema vatiwo vakumbira vakuru vezvikoro kuti vanyore mazita evarayiridzi vose vasiri kushanda, bazi ravo rozotumira mazita aya kuPublic Service Commission kuitira kuti vasabhadharwa mihoro yavo. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMatema kuti tinzwe zvizhinji, asi danho rehurumende iri riri kuuya panguva iyo vashandi vehurumende vese vakatozivisa kuti havachakwanisi kuenda kumabasa mazuva ose nekuda kwekushaya mari dzekufambisa. Munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, vaRaymond Majongwe, vanoti danho ratorwa nehurumende iri rinotyisa uye rinoratidza kuti hurumende haidi vashandi vayo.
Izvi zvinosuwisa, zvinotyisa, zvinoratidza kuti hurumende yedu haidi vashandi vayo. Kusvika patiri panapa, hapana pati panhaurirano iri siriasi yekuti vaMatema napermanent secretary wavo vanodedzawo mateachers union kuti ngationesanei kuti problem iri papi, nyika iri kuenda kupi, nekuti iyezvo zvimukazvitarisa sezvazviri unotonga kuti pane vanhu vanotogara vakaita zvimwe zvomundoyo vari kuda kutongoshandisa simba ravo kubata varayidzi vachivatsvakira mhosva dzadzisipo.
Ko, panyaya yekuti vari kuita maextra lessons vachatorerwa matanho, munotiwo naro danho iroro?
Mapurisa anoenda kumaextra duty vanobhadharwa, vanoenda kumaroad block vanobhadharwa, vanoenda kunogadza vakuru venyika vanobhadharwa, vanoenda kunoita mamwe mabasa kana kukanzi kune gala, kune bhendi, kune vanobhadharwa. Ticha akangaita extra lesson kunzi hapana mhosva. Ko, mhosva yaticha imburi yeiko? Hapana ticha ari kufamba aidzidzisa vanhu kudzidza kuti ticha ari kudzidzisa kudzidzisa vana vane maperezi ari kuzvidzidzireo mwana wangu. Hongu tinozvishora nepamusana po zvinokanganisa hondo yatinayo, asi hatikavi kuti kana munhu akanga anonzi tinokudzinga basa nekuti wadzidzisa mwana. Dai kuzi vari kudzidzisa mwana zvinyadzi pamwe, kwete vari kudzidzisa mwana kuti hapasi.
Saka imi muchaita sei kana vamatanho apa hamuchatora sesangano pamusoro pemashoko iwayo?
Haa, vanotamba awawo. Hakuna munhu anodzinga vadzidze kunonzi unongodzinga, unonzi kudzinga vashandi vakupapurasa. Vashandi vehurumende, vashandi vanotorwa due process, vanovatonga vanhu vese 140,000 vagotitonga chese tigoenda kumahiyering, nekuti munhu anotongwa pake ega. Hakuna mhosva inoti ii mhosva yemusaga, unzi mese muri maoreji saka pune mhosva. Oreji rega rega rinonozvimirira rega rega rodedza magwetaro, ronzwikwa kuti ini ndaitapira, ini ndainaka, ini ndanga ndarumwa nenyuchi, ini ndakarumwa nenhunzi, ini ndakazvipii, so that each one person is their own side of the story different from the next one. Saka hurumende haigoni kungoita zvinonzi zvenyu unilateralism zvavakuda kuti itirei.
Avanga vari munyori mkuru we PTUZ wa Raymond Majongwe, vari parunari muharare ni Studio 7. Zaruwa Zimbabwe zvinogara South Africa, zvinosvika kana kupfuura mazana maviri, nezuro zvakaungana muguta reJohannesburg muSouth Africa, zvichipemberera makore makumi mana nerimwe ekuzvitonga. Blessing Munjoma anotipanya iyi.
Vakange vari pamhemberero iyi vaisanganisira nengo yebato riri kutonga muSouth Africa reAfrican National Congress kana kuti ANC, amai Lindiwe Zulu, mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi pamwe nemutevedzeri wavo amai Melody Chaurura. Vachitaura pamhemberero iyi vakamirira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, ambassador Chris Mutsangwa vakakurudzira mhuri yeZimbabwe kuti ibatane uye ishande pamwe kuitira kuti nyika ibudirire. Ambassador Mutsangwa, avo vanovewo nhengo yedare repamusoro repolitbureau muZanu PF, vakati mhuri yeZimbabwe yave kugara mutambarakede. Amai Zulu vakati vaive pamhemberero iyi nekuda kwekuti sangano reANC ndiitsika nditsikewo nebato rakarwira rusununguko reZanu PF. Mutauriri bato reZanu PF mudunhu reJohannesburg vaKenneth Mandaza vakati vakaona zvakakodzera kupemberera zvido zvevakashaya vachirwira rusununguko.
Panyanya kuita kuti tipemberere nyaya yekuti kuuya kwoutongi hwevanhu munyika yeZimbabwe chinhu chakarwirwa nevazhinji vakarasikirwa noupenyu, saka zvakangokosha kuti tiwane mukana iwowo kutondera zuva rakakosha kudai.
Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance rinotungamirirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Singo vanoti uku kupemberera mvura yauya nemheni.
Upenyu hwevana veZimbabwe huri kutowedzera kuoma zvichikonzereswa neuori huri kuitwa nevakuru kumusoro ikoko.
Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti hapana nyika isina matambudziko.
Tinonyanyisa kuti tifare zvinhu kuti tine tarisiro nezveupenyu hwamangwana. Hurumende yedu iri kutungamirirwa naPresident Mnangagwa ine dzira yavatarisa yavatoti tungamirira kuti ndokwanda kuti tisvike tikuona chiye.
Va Andrew Nyati, munyori mukuru musangano rePatriotic Front, vanoti hapana chikonzero chekupemberera zuva iri sezvo mhuri yeZimbabwe isati yave nerusununguko.
Independence yakasiyana nerusununguko. Independence means kuzvimirira senyika, yeti rusununguko means kusununguka kwevanhu. Ndozvi sipo after 41 years.
Mumwe muimbi David Chimombe anoti akafara kuimba pamhemberero iyi kunyange hazvo paive nevanhu vashoma nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Iko zvino tichimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu gumi nemumwe vakaurayiwa, vamwe makumi mapfumbamwe nevasere vakakuvara nezuro apo chitima chakabveuka muguta reTop kumaodzanyemba pedhorobha guru reEgypt reCairo. Vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika iyi vanoti vari kubvunzurudza mutyairi wechitima ichi. Mwedzi wapera, zvimwe zvitima zvakadhumana kukafa vanhu makumi matatu nevaviri. Izvo zvinonzi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvivakwa zvemunyika iyi kusanganisira njanji. Kunyangwe pange paita tariro yakakura yekuti kuwanikwa kwenhomba dzakawanda dzekurapa COVID-19 kuchabatsira kupedza dambudziko rechirwere cheCOVID-19 pasi rose, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti matambudziko asangana nedzimwe nhomba dzakaita seJohnson and Johnson neAstraZeneca abva aita kuti rive dambudziko kumukwenyi meziya vavira mudumbu. Kunyangwe pasina hapo, vari kuti varwariswa nenhomba dzakaita seSinopharm neSinovac dzekuChina kana Covaxine yekuIndia dziri kushandiswa muZimbabwe, hapasati pave neumbo hwakakwana kuti dzinoshanda here zvizere kudzivirira kutapurirwa kwechirwere cheCOVID-19. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Tondora pera dzimwe nyika dzakawanda dzakambomira kushandisa nhomba yeJohnson & Johnson. Mushure mekunge vamwe vanhu vainge vabaiwa vakatanga kurwara vachidundurira ropa kana kuti mablood clots. Izvi zvakamboitikawo kune vanhu vakabaiwa nhomba yeAstraZeneca yave kuramba kutambirwawo nedzimwe nyika dzakaita seAmerica. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa, Dr. Tinashe Gede vanoti zvakakosha kumbomira kubaya nhomba kana vanhu vorwariswa nayo.
Zvakatanga kuonekwa kuEurope neAstraZeneca kuti muvanhu vanga vavhakisinetwa vamwe vacho vaizodhevelopa noti maclots. Saka izvi zvaonekwa muvanhu vanga vaipiwa vati vavhakisini sechinhu chinyowani kushandiswa muvanhu, vakakurumbidza vamisa kuti ngatimbomira imwe nguva vanhu pamwe pane zvirwire zvasinganzwisisi. Saka prosesi yekukumbostopa temporarily inoalawa mascientists kuti vadzokere back again kuvanoti ndanani vari kuclota, zviri kuitika vapedza mazuva mangani, kana tozoshandisa mavhaksini yakuenda mberi tingaashandise zvakanaka sei asingafomi maclots.
Kunyange pasina matambudziko makuru atabuda panhomba dziri kubva kuChina, mumwe mukuru munyaya dzezveutano munyika iyi akati dzaisanya soshanda zvekuti nyika iyi yange yofunga kugadzira nhomba dzakaita sedzePfizer neModerna dziri kushandiswa muAmerica. Mukuru uyu akazoedza kudududza asi kwainge kwave kuda kudyorera mvura yadeuka. Asi Dr. Gede vari kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvibaiwe hazvo nhomba dzekuChina idzi.
Takatarisana nedenda reCovid-19, chinotyira zvakanyanya kuti panotanga kuyangu yedu yechando risk yetransmission inowedzera zvakanyanya. Yedu ndiye kuti sezvo takwizwa kuti vanhu vakapfeka mamask, vakageza maoko, vange vachimaintaina social distance, havanya kutapurirana chirwere, vakazviita izvozvo risk infection inenge iri lower.
Dr. Gede vanoti vanhu havafanire kuteerera zvimwe zvavanoudzwa pamasaisai eInternet neWhatsapp.
Pakutanga-tanga pavaimezha noti vaccine hesitant, vazhinji vanhu vaiti ina handidi kutangidzira. Saka kumwe handi kuramba ba kusaziva nekusanzwisa, nhanda ndambotanga ndaona vamwe vabayiwa, kana vabayiwa kana vari right ndozotenga. Tinofara kuti as we have looked at the program, nhambe yavanhu vagashira yawedzera. Tinotarisa kuti pari zvino runzwisiso rwawedzera. Vamwewo ndovanoti asi inini zvangu zvirwere hasati zvaadreswa. Ndakasunungwa kuti ndiziviso veruzhinji weZimbabwe kuti kunyange ine chirwere cheBP kana shuga kana wakati ndakambobatwa icho, hapana bahumbo rwekuti vhaksini inokukwadza.
Mukuru mubazi rezvezvirwere zviri muropa nedzimwe nhengo dzemuviri kana kuti Department of Chemical Pathology paUniversity of Zimbabwe School of Medicine muzvinafundo Hilda Matarira vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamasiki nekudzivirira sezviri kukurudzirwa.
Takanga takanganwa imo pakati paNovemba kuita zviya zvatakamboti zve towirirana kuti tiite. Kana tikasachenjera ichaita seatomic bomb painoputika, ichabata vanhu vose.
Vayambirawo kuti kune mhando yeCovid-19 ine ukasha hwakanyanyisa iyo yakawanikwa kuCanada, Brazil, India nekuKenya yavanoti inotapurirwa zviri nyore. Muzvinafundo Matarira vanoti nhomba zhinji dzakaparurwa pasina ongororo yakadzama yakaitwa, uye vati panofanirwa kuongororwa utano hwevanhu vose vakabaiwa nhomba idzi kuitira kuti pave nekugutsikana kuti dziri kushanda zvakanaka. African Union yainge yatenga nhomba mamirioni mazana maviri nemakumi maviri kana 220 million kubva kuJohnson and Johnson kuti ipe nyika makumi mashanu nemashanu. Sangano reWorld Health Organization rinoti nhomba iri pasi pezvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2% ndiyo iri kuendeswa kuAfrica, zvinonzi nenyanzvi zvave kupa kuti Africa Center for Disease Control and Prevention ingoti nhomba dzibayiwe kunyange dzaita mutauro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvezuva rekuwana kuzvitonga kuzere uye nyaya yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 pamwe nehondo iri kuMozambique. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.